Ezve zvauya mushure mekunge chikwata ichi chakaita mangange 1-1 ne Al Ahly yekuEgypt mutambo wakatambirwa munhandare yeBaba Field Stadium muBulawayo neZulu. Izvi zvasiya FC Platinum ichiri pasi pegungano rezvikwata zvina iri nepoint imwe chete chete kubva mumitambo mina. Chibodzwa cheFC Platinum chakabva kuna Stanley Mangara, kuchitiwo cheAl Ahly chichibva kuna Marwan Mohsen. Etodusayo yekuTunisia, iyo yakarova Al Hilal yekuSudan 2-1 nezuro zvekare, ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mapfumbamwe, ichiverwa neAl Ahly iyo ine mapoints manomwe. Al Hilal ine mapoints matanhatu, mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum. Pamusoro pezvo, FC Platinum yanwisa zvibodzwa zviviri chete mumitambo mina, iyo ichikandwa zvibodzwa zvisere. Mamirira aita zvinhu aya ari kuratidza kuti kugona kunenge kudada yave kuda mashiripiti kana mashura chaiwo kuti irambe iri mumakwikwi aya, sezvo zvimwe zvikwata zviviri zvatove nemapoints anosvika kana kudarika manomwe. Matambiro ari kuita chikwata ichi asimudza mibvunzo yakawandisa muvateveri venhabvu kuti nhabvu yezvikwata muZimbabwe yakananga kupi kana chikwata chiri kurura munyika chichikurirwa zvinotyisa sezviri kuitika izvi. Aimbotambira Capes United Charles Manjera anoti matambiro FC Platinum ndiwo mwero wenhabvu yemuZimbabwe, sezvo kugona kunenge kudada iri kudzirova muKasu Laga Premier Soccer League. Mumwe mutevero wemutambo wenhabvu vaGod Knows JJJ vanoti veruzhinji havafanire kushora FC Platinum matambiro ayaita mumitambo mina iyi, sezvo zviratidza mamiriro enhabvu munyika.
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombera nemastandard emuZimbabwe. Vanhu vari kuti yakatadza asi yakatamba, nekuti mastandards emuZimbabwe ndo itori pamusoro sekuona kwedu.
Gore rapera FC Platinum ndiyo yakabuda nemapoints mashoma shoma mumin league stage yeCAF Champions League kubvira muna 1980, apo zvikwata zvemuZimbabwe zvakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika, apo vakabuda nemapoints maviri chete kubva mumitambo mitanhatu. Chimwe chikwata chakatatarika Mono Mutapa muna 2009, asi chikwata ichi chakabuda nemapoints matatu mumitambo yacho yese mitanhatu. Akambotambira Dynamos neFire Batteries tine chamunorwa anoti kusvika min league stage chete kunoratidza kugona kweFC Platinum, achiwedzera iye kuti kurowa kwayave kuitwa kunoratidza kuti nhabvu yemuno haisati yasvika zvekukwikwidza zvakasimba padano iri muAfrica. Asi vamwewo vakaita semuteveri weDynamo zvekare vaAlfios Kacheche vanoti kutamba kwavo muCAF Champions League kuri kupa FC Platinum gadziriro yakasimba yemakundano emuZimbabwe, ayo vanofunga kuti FC Platinum inokunda zvekare gore rino.
Asi yakaita gadziriro yakanaka, gadziriro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum ndiyo yakatora mukombe we-2019 Casa Laga Premier Soccer League mushure mekurova Capes United 1-0 mutambo wekugumisira, ndokupedza ine mapoints matatu pamusoro peChicken Inn. Kugona kunenge kudada ndiyo zvekare yakatora mukombe weleague uyu muna 2017 na 2018, zvichiratidza ushacha hwayo munhabvu yemunyika. Chikwata ichi chichange chimirira nyika zvekare makwikwi eCAF Champions League emakundano e-2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.